mishonga iyi inotengeswa kunyanya panguva dzezuva rovira mumugwagwa emaharare pamisika nzvimbo dzinogerwa bvudzi nzvimbo dzinotandarirwa pamwe nezvimwe zvezvitoro zvinotengesa mishonga mishonga iyi inosanganisira inomwiwa yemajekiseni yekuzora pamwe nemapiritsi mishonga yakanyanya kuwanda inosanganisira congo dust mukwapura weti yegudo blue diamond chinese brush stamina neimwewo vainocent mutopo vane makore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa vamutopo ndemumwe wavanotengesa mishonga yepabonde muharare vamutopo vanoti vakakurira mumhuri yaiitwa zvemishonga kwamurehwa uye vanoti vanotsvaka mishonga iyi nasekuru vavo vamutopo vanoti vari kuraramiswa nekutengesa mishonga yepabonde iyi neimwewo mishonga vamutopo vanotsanangura mimwe mishonga yepabonde yavanotengesa
pamishonga yatinei tinayo panapo pane mukwapura newesiki siki yese ndofunga iripo inotoita kuti zvinhu zvacho zvifambe zvakanaka anenge ane siki tinobva tangomurapa ichipera kwoita uyo ndoengine cleaner uri mu5lit then wepabonde pane weti yegudo nemukwapura zvinosiyana kuti yepabonde inoita madhola dhola yesiki inenge ichita $3
vamutopa vanoti pamishonga yavanotengesa vanotoudza vanhu zvipimo zvavanofanirwa kushandisa mumwe wavanotengesa mapiritsi epabonde awa akada kungozivikanwa nezita rekuti vabrashumba vabrashumba vanoti vanotengesa mapiritsi anomuwa nevarume uye vanoti varume vazhinji vanotovatsvaka vachida mapiritsi epabonde aya
ndina akatosiyana-siyana pane mawild wars pane masilver bullet mablue diamonds vanhu vanotoa chinditsvaga ndato nemaregular customers but ndinoita ndichitarisa saka ndikaona kuti munhu uyu ndamujaira ndomutengesera but wandee ndisingazivi ndotomudza kuti handiite izvozvo nenyaya yekuti zvinosungisa saka nyaya iripo ihombe ndeyekuti vazhinji vanenge vachitengawo nenyaya yekuti vanenge vachichema nyaya dzekuti pabondoo havasi kupefoma
mumwe mugari wemuharare anoshandisa mishonga nemapiritsi aya asina kuda kudomwa nezita anoti mishonga iyi inomushandira zvikuru
ndato nemakore mashanu tichishandisa mishonga uyu ini ndotoona kutoti zvinotondibatsira kunyanya pasimba isusu tasiamo nezvandiri simba rakuta tatitoita shoma takatipedza makore esaya akawanda saka kutirambe tichinzwa kuti tiri varume ndozvinhu zvatinotoshandisa kutinzwa kuti tiri varume saka tinoushandisa inisanika ndotoshandisa congo dust ndiyo yandinotonzwa kutoti inondiitira
studio 7 yataurawo nemumwe mudzimai akada kuzivikanwa nezita rekuti sera sera anoti murume wake uyo akambooma mutezo anotomwa mapiritsi aya kuti vaite zvebonde sera anoti dzimwe nguva ndiye anotonotengera murume wake mapiritsi aya
murume wangu akaoma mutezo kubva ipapo nhengo dzemuviri wake dzanga dzisingachashande zvakanaka asi nokuda kwemapiritsi iwaya akauya anoita kuti ropa remhanye mhanye both kuvanhukadzi nevanhurume atinoti masex enhancers akabatsirika zvikuru because ndinoona kuti pese paanonwa one of the tablets zvinhu zvinotochinja
munyori musangano rezimbabwe association of doctors for human rights dr evans masitara vanoti pane zvirwere zvakaita seshuga nebp zvinokonzera kuti varume vashaye simba pabonde vamasitara vanoti mishonga nemapiritsi aya hazvifanirwi kumuwa nevanhu vasina kuona vana chiremba asi dr masitara vayambira vanoshandisa mapiritsi nemishonga iyi kuti vaite izvi vachibatsirwa navana chiremba vamasitara vanoti kuda mbiri yepabonde ndokuri kupa varume vazhinji kuti vashandise mishonga iyi zvisiri pamutemo
masetsenhensi akushandiswa tikuona kuti akawanda muchiona kuti anowanzanzi vhukavhuka but yechirungu kunana sildenafil tadalafil nana auto nana congo dust mapiritsi akagadzirwa kushandiswa nevanhu vanenge vane dambudziko repabonde saka asi mapiritsi anenge achifanira kungoshandiswa nje unofanira kumashandisa mushure mekunge waona chiremba number one iyo nyaya yekuda experimenta number two nyaya yekuda kuita mbiri yekunzi murume akaoma pabonde chimwe chatinoona ndechekuti muna nenga ne mapartners akawanda ya kuti maybe waya ita mwarara na ye usatu wa shuka kumba ozo shika kuti kumba wako expect out to pay for me obo wadi obo wa shandi sama pilita haya mkudi mungu mnyama nenga chari siroti ukasanganano wa virika na pazuwa nengu wani etabati
vama stara wanoti mishonga ne mapilita haya shuno kuwaza kunyanya wanomwa mapilita haya vasina kupuwa mvumo na wanachiremba. Vakurudzira kuti sangano reMedicines Control Authority of Zimbabwe ridzivise kutengeswa kwemishonga iyi mumigwagwa.
Chekutanga tinoona kuti anogona ita inonzi psychological dependence, yekuti nguva imwe neimwe yaunenge wakufanira kudaita bonde unenge wakutofanira kumashandisa usisachikwanisi kuperfoma kana usinoshandisa mapilisi awo. Kunewo zvimwe zvokuti pane zvirwere zvisingawirirani nemapilisi awo, zvirwere zvakaita sana BP, zvirwere zvemoyo kana mama vascular diseases anorieta zvinogona kutoita fatal zvokuti munhu unogona kutoti uchimapiritsi wobva wafa. Toverenga nyaya zhinji dzevanhu vanonzi akafira muhotera akazofamwa mapiritsi wawo. Sazvo ndoda kutanga kuti uedzamine wena chiremba aone kuti hauna maexisting conditions here anoita kuti piritsi risawirirane newe. Chetatu, pane condition inonzi prior PZ, yekuti nhengo yako yechirume inogona kungoramba yomira kusvika nguva yakapfurikidza kana more than 3 hours. Condition gumo yayo ndeyekuti ukainonokera unogona kutozonoitwa inonzi amputation, yekuti unogurwa nhengoya because blood supply ringe rakanyarisa.
Asi anotaura akamirira Medicine Control Authority of Zimbabwe vaRichard Rukwata vati vari kuedza nepesi pavanogona napo kudzidzisa veruzhinji kuti vasanwa mishonga iyi yavanenge vasina kunyorerwa nanachiremba. Rimwe gwaro rakabudiswa neZimbabwe National Council for the Welfare of Children richishanda neZimbabwe AIDS Prevention and Support Organization Progression Zimbabwe pamwe neNational Employment Council for the Transport Operating Industry rinotiwo varume vazhinji vanotyaira marori vari kumwa mishonga yepabonde iyi. Gwaro iri rinoti rakaona kuti varume ava vanomwa mishonga iyi zvinozoita kuti vasangane nevakadzi vakawanda, izvo zvinozowedzerawo kupararira kweHIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.